Chitsauko 15. Pashure peizvi, Jehovha akataura naAbhurahamu muchiratidzo achiti, Abhurahamu, usatya. Ndiri nhoo yako. Mubayiro wako uchava mukuru kwazvo. Abhurahamu akapindura kuti, Changamirei She Jehovha, muchandipei. Imi muchiona kuti handina mwana, uye kuti achagara naka imba yangu ndi Eriezeri, munhu wekuDhamasiko. Abhurahamu akatizve, hamuna kundipa mwana, uye muranda weimba yangu ndiye achandigara naka. Asi Jehovha akamupindura kuti, munhu uyu haasi kuzokugara naka. Asi mwanakomana wako pachako ndiye achakugara naka. Akabva abuda naye panze akati, ndinokumbira kuti utarise kumusoro kudenga uverenge nyeredzi, kana uchikwanisa kudziverenga. Akabva ati kwaari, ndizvo zvichaita vana vako. Akatenda muna Jehovha, akanzi akarurama. Akabva atizve, ndini Jehovha akakubudisa muuri yevaKadheya kuti ndikupe nyika iyi kuti ive yako. Iye akatiwo, changamirei She Jehovha, ndichazviziva sei kuti ichava yangu. Akabva amupindura kuti, nditorere tsiru rine makore matatu, mbudzi hadzi ine makore matatu, gondowe rine makore matatu, njiva nehanga yewadiki. Saka akatora zvese izvi akazvitsemura nepakati, akaisa rutivi rumwe nerumwe rwazvo rwakatarisana nerumwe. Asi shiri haana kudzitsemura. Shiri dzinodya nyama dzakabva dzataka kumhara pamitumbi yacho. Abhurahamu ndokuramba achidzidzinga. Zuva parakanga rava kuvira, Abhurahamu akabatwa nehope huru uye rimagovhu rinotyisa kwazvo rakamufukidza. Akabva ati kuna Abhurahamu, ziva kuti zvichatoitika kuti vana vako vachava vatorwa munyika isiri yavo, uye kuti vanhu vemo vachavaita varanda vovatambudza kwemakore 400. Asi ndichatonga rudzi ruchavaita varanda, uye vachazobuda nezvinhu zvizhinji. Asi iwe, uchaenda kumadzitateguru ako nerugare. Uchavigwa wanyatsokwegura. Asi vana vako vachadzoka kuno pachizvarwa chechina, nekuti chivi chevaAmori hachisati chasvika pakuipisisa. Zuva parakanga ravira uye kwasviba zvikuru, choto chaifungaira chakangooneka, uye zhenje remoto rakapfuura nepakati penyama yacho. Zuva iroro Jehovha akaita sungano naAbhurahamu achiti, ndichapa vana vako nyika ino, kubvira kurwizi rweIjipiti kusvikira kurwizi rukuru rwaYufuratesi. Nyika yevaKeni, yevaKenizi, yevaKadhimoni, yevaHiti, yevaPerizi, yevaRefaimu, yevaAmori, yevaKenani, yevaGigashi, uye yevaJebhusi.